ndinoona sekuti zvakajekawo nokuti handi chikwata chebvute rekabhineti ba sekutsanangura kwavaita handitiko zvinoizvi cisi ine vanhu vakati ko mudare reparamende saka basa rinoitwa mudare reparamende rehurukuro nhengo dzecisi ishoma dzichimo nokuti tinoziva kuti zvinji zvakapinda bielection saka varimo imomo vanonang'anidza nokuisa zheve dzavo pasi pabasa ririmo ndo chikwata chakabuda ichokuona kwangu sekutsanangurawo kwavari kuita zvinhu zvakajeka zvinhu zvakatonaka nokuti vanoona emabasa ane chokuita nemapazi ehurumende nehurukuro dzirimo
saka musiyano uri papi apa Dr. Zembe pachikwata ichocho chemuparamende nechikwata chinganzi shadow cabinet
musiyano uri pakuti kana kunzi shadow cabinet iyo inenge yava ndingati chikwata chavanhu vari vezimbabwe vanova ndivo vanenge vachizoshwara hurumende pasarudzo dare iroro rinenge riri dare rinenge richibatanidza vanhu vasiri mudare reparamendi iko zvino vari vetriplec sezvamunongoziva kuti kana poenda padare rekabhineti rinenge riri dare rinenge rasesiwa neboka iroro kuti toripira kuvanhu kana mukaketa boka reccc kuti rive ndiyo nomba hurumende ndiyo vamwe vavanhu vavanenge vachanga vachava muhurumende yavanhu saka zvakasiyana ipapakudaro
pane vagarawo vari kuchema kuti bato reccc irori harina hwaro kana mastructures izvi zvingashanda here kuti tingati ndiwo mamwe emastructure acho
munguva idzodzo hatisi kutora ongororo netsvakiridzo yakabuda kuti zvino zvino vatungamiri vose vetriplec vari kuzikanwa vari panhanho yenyika mumatunhu vanozikanwa mastructure iwayo muono wetriplec wakatobuda mufungwa dzenhengo dzetriplec ndobumbiro iroro bumbiro vanhu vanofanira kuziva kuti chinongonzi bumbiro kusangana kwepfungwa nomuono hazvidi kumbotora bhiro kuisa pasi kuita pepa kwete tingatora semucherechedzo wemisha yedu yatinayo iko zvinezvi mhuri yokwangana neyokwangwana pamusha baba namai vanotova nebumbiro asi hapana pakambonyorwa kuti hatotora gwaro here nebhiro yetidai bumbiro riko tsika yemusha iwoyo namaitiro acho tikatora nyika yakaita sebritain izvozvizvo britain haina bumbiro rakanyorwa pasi asi inaro bumbiro remutsika saka muchaona kuti chinonzi bumbiro itsika ramaitiro izvozvo kana pfungwa dzavanhu dzangosangana